Ya pari zino atisati tachinja pozisheni iyoyo nasi chipiri tirikuti isusu varairidzi vedu vachange vachienda kubasa. Pozisheni iyoyo tirikuitarisira kuti kana ichachinja tichaichinja nenational executive meeting yatirikutarisira anytime. Asi kuishandura kwayo ikoko haisi nyaya yekuti tichaichinja tichiti takudzokera kubasa. Inyaya yekuti tinogona kutoichinja tichitonyudza magiya tichiti isusu patanga tichimboti mazuva matatu tinogona kutoadzora kana kutoaita maviri kana rimwe chete kana kutorega zvachose kana tawana direction from national executive. Pari zvino tiri kuti nhasi tinongoenda kubasa semazuva ese. Mamembers ezinta anoenda kubasa achizomirira kungoteerera kuti vanzwe kuti musangano wavo uri kuti kudii. Pari zvino hausati wachinja zvawakanyora musecular yatakavatumira. Isusu tiri kutoti kubva sondo rimwe kutanga chipiri icho chinhasi ndo pati kutoita mazuva matatu. Tochizopinda zvesondo rinouya toramba zvetichiita mazuva matatu ndokunge tisati tagara pasi tikataura zvatinenge tichida kuti mamembers edu aite. Nekuti iri danho takariita tabvunzurudza mativi mana ose, maprovinces edu ese ari 10 neleadership yedu yenational executive ndokutora danho iri. Asi zvakaoneka sekuti tinofanira kuti timbogara pasi takaisa musoro pamwe chete tiri vanhu kuti tinyatsoongorora nyaya yedu. Nekuti mamembers edu achirungochema kuti aiwa iwayo mazuva matatu amakatoisa akatowandisa, isusu tanzwa nenzara isu. Sezvamunoziva isu tiri memba yeApex. Asi tiri memba yeApex kudaro tiri sangano rakazvimirira rekuti rinogona kusungisa kana kusungiswa. Saka isusu takamirira mamembers edu kunyangwe tiri mukati mesangano reApex. Asi isusu zvatiri kutaura izvi zvakanyanya kunangana nemamembers edu eZimbabwe Teachers Association.